maonero atakazoita sevaumbi vemusangano vanonzi founding members, takaona kuti chinangwa chedu chechipiri chekuti tikwanise kuti tibvise utongi hwechiuto hwavamunangagwa haukwanise kuti tienderere mberi navamutinhiri vari presidential candidates. Vakumbirowo vamutinhiri kuti aiwa ngavatisuduke vapiwo mukana mumwe asiri weNPF. Takanyanyotarisisa zvikurusa vaNelson Chamisa veMDC Alliance, tikati aiwa dai tatatsigira ivo kuti kwenguva ino ivo vombowanawo kuti vasumudzire kuti vaumbe hurumende inokwanisa kuenda mberi ichibva pautongi hwechiuto huripo. Nguva yakati tisusu tikwanise kuti tiwirirane semafounders kuti titsigire vachamisa inyaya yekuti mugore ra2009 kusvika mu2013 takanga tiine GNU yaive nezanu PF neMDC. Zanu PF ndo yaitonga iri paupresident paGNU iyoyo, saka isu takaonawo sekuti seNPF zvakakosha kuti tipowo mukana kuna vachamisa neveMDC kuti vambotungamira, nekuti nyika ndeyedu tiri tose.
Imini pane zvino mune chinzvimbo here National Patriotic Front?
Papa, takaumba National Patriotic Front, takaumba tiri mafounding members anokwanisa kuita gumi nemashanu, 15. Ndiri mumwe wegumi nevashanu ivavo. Basa randakambvunzi ndimbopiwa iye zvino izvi ibasa rekuti ndiedze kuti ndibatsire vaye vakakwanisa kuisa mazita avo kuti vaite macandidates kuparliament, kusenate, kuprovincial council, kuwomen's quota nekumacouncil emalocal authorities edu.
Saka makaita hurukuro neMDC Alliance vakakutambirai zvakakwana?
Aiwa, hatina kuita hurukuro navo, asi izvi zvinhuwo zvataona pachezvedu. Zvinhu zvizvi zvese hazvisi zvekuenda uchinoti ndatiregedzai ndikutsigirei, hazvidi kuramba kunzwa kufamba zvichinzwaro. Zvinenge zvidoo kuti ungotiwo pachi zvako uonewo kuti izviregedzai ndibatsirowo ndakadai.
Munotarisira kuinda kumusha here kunovhota?
Kunovhota, kunovhota zvinenge zvinoti netsei. Chatiri kutarisira ndechekuti pachabudirirowo vachamisa, nekuti tiri kushandawo kuti vachamisa vabudiriri. Aiwa, tinenge taakuendawo kumba, ini ndinoenda kuendawo tezvara kuti ndiendewo ndogonochengetawo mombe dzangu nembudzi.
Imi munozezei kudzokera sezvakaita vakasuku here?
Urongwa hwavakasuku here hunotisiya neine hwangu. Handifunga kuti ndingataure zvii kuti vakaronga sei, nekuti kumarongero avo handidi kuti nditaure kuti ndinoaziva.
Pamazuva mashoma nenhafuura aya pakaputika bhambu kuBulawayo. Munoti chii nazvo izvi pazvasvika?
Zvinhu zvakadaro hazvina kunaka, zvinotyisa. Katsika kakashata, katsika kanofanirwa kusoropodzwa, kakaitwa navamunangagwa navachiwenga tekutora masimba nebvuti.
Kana tikatarisa zvinonyorwa nevanhu pamasocial media, pane vamwe vanotivo kuda pane National Patriotic Front ndiyo yakakonzera zvakadhibuka izvi.
Isusu National Patriotic Front kunyange pamagwaro edu ekutanga, chinhu chatinonatsoziva ndechekuti takati hatidi kuti zvematongerwo enyika zvinge zvichitungamirirwa nepfuti.